This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera, chikunguru 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pashortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ende upestro wazvo kana zvikwata zvachiwa zvakanaka zvichaona mademonstrations achazoita national. Ende nemamiriro akaita zvinhu, tinoona munyika misaita kutagadzikana kana hurumende ikasatora matanho akasimba.
Zvino muZimbabwe zvoita manyama mire nerongo sezvo hurumende yoremerwa nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Makurukota ehurumende oenda kunoshava kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzai Ruhanya, vanoti Zimbabwe yave kunanga kumawere zvekuti hurumende ikatadza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi, munyika munogona kuita mhirizhonga. Vanhu vakawanda munyika vari kuratidzira zvitevera kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi kuBytebridge. Vanhu vari kuratidzira mushure mekunge hurumende yarambidza vanhu ava kupinza zvimwe zvezvinhu zvavanotengesa vachibva nazvo kuSouth Africa. Vechidiki vakawanda kumasvingo Harare neBulawayo vari kugarawo vachiratidzira. Varairidzi, vana mukoti navana chiremba vanoti vari kutangawo kuratidzira nemusi wemuvhuro mushure mekunge hurumende yakundikana kuvatambirisa mari dzavo dzemihoro. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Ruhanya.
Nyaya iri kunoita munyika inyaya yekuti vanhu vorarama sei. Mukatarira zvichiita muBytebridge, ndezvekuti varombo nevanhu vasiri connected kune vanotonga vari kunzi havakwanisi kundotora zvinhu muSouth Africa zvavanokwanisa kuzotengesa munyika kuti mhuri dzavo dzirarame. Asi munyika musina mabasa, maindastry asingavhuri, mashevu zvinhu zvavo zvinopinda hazviimpaundi pabhodha. Hurumende haisi kugadzirisa zvinhu zvese izvi sokutaura pavaita pavakapuwa pakati vamaelections kuna 2013. Asi chavari kutoita kudzvanyirira vanhu. Tarirai vanhu vari kusunga vanatajamuka, vanhu vari kusunga veokisa Africa, kusunga kuitwa vana manyenye nezvine mitemo iri kuitwa nanakasikuwere yekushandisa mutemo kudzvanyirira vanhu. Saka nyaya iripo ndeyekuti munyika maita kutsutsumwa, pachaita nguva yekuti zvinhu zvese zvichitabatanidzwa sezvakazoita kuna 1997 under MTA vanhu vakazoita protest yeconstitutional change zvizoenda muelections dzakaitwa muna 2013. Saka kuchema kwekutambura masivose vanhu vati kubhadharwa manesi vanoenda sei kundorapa vanhu ivo vasina mari? Matisa anopiwa $100 kunoita here ukoko? So zvese munyika maita kutsutsumwa, asi vanotonga nekuti vanoguta, vanotonga nekuti vane zvese, vanotonga nekuti vane masimba kudzvanyira vanhu. Vanongoti zvinhu zvakanaka, asi zvinhu hazvinaki kana vanhu vasina mabasa, vasina mari yokuendesa vana vavo kuchikoro, vasina mari yokurapwa, vasina mari yekuti vorarama sei.
Munoona nyaya ichizopera sei chaizvo?
Nyaya iyi inongopera chete kana zvinhu zvagadziriswa, kureva kuti ikonomi yedu yashanda zvakanaka, vanhu vachiwana mabasa. Pakaitika zvinhu zvese zvizano inofanira kuzviziva kuti tinipi paita matongero ake, vanhu havadzvanyirirwi nokusingagumi. Kana zvikatagadzirwa zvakanaka tichaona mademonstrations achazoita national. Ende nemamiriro akaita zvinhu, tinoona munyika misaita kutagadzikana kana hurumende ikasatora matanho akasimba.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya vari parunare muHarare. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Makurukota ehurumende anenge ari ku Britain svondo rinouya kuti vanoedza kukwezva vekunze nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviuchike mari munyika. Asi urongwa uhu unogona kukanganiswa nevamwe vari kuti vanoda kuratidzira vachiti havasi kufara nenyaya yavanoti yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende. Makurukota ari kutarisirwa kuenda kuBritain anosanganisira gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa, gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya uye gurukota rezvemaindustry vaMike Bima. Mukuzenyaya iyi tabata vaBima tikatanga nekuvabvunza kuti zvirongwa zvekukwe zvavekunze zvakamira sei.
Tiri kuwana mainquiries akawanda chaizvo, tiri kuwana rutsigiro rwakawanda chaizvo kubva kuiven kuAfrican Development Bank zvakasingaitiki. Tine rubatsiro rwatiri kuwana kuWorld Bank neIMF vanogara vari muno vachitibatsira nemazano. Saka zviri kufamba nea lot of mainquiries atiri kuwana kunyange kune macountries ata achifunga kuti hatidyidzani nawo. Tine a lot of inquiries yemainvestors ari kubva kuUK. Kuswera mangwana, ndiri kutoenda kuUK kumeeting yekuti tizoexplaina maopportunities ari kuende manufacturing sector. So nemacountries ataifunga kuti ndoza hangati kuinvesta, they are making inquiries and they are coming to Zimbabwe.
Saka ikoku UK uku mune muchitarisira kuti muchasangana nanani?
Tinosangana mainly namaZimbabweans in the diaspora vanoda kunzwa kuti what are the opportunities, how can they invest back home. Kana kuine vamwe vanoda kuita partner navo vanouya, nevamwe haruzi kwekutanga kuenda patakaenda. It is not the same people vakatidaidza, who also want to say taani vamwe vakati wandei uyai mutione kuti ndivanani vani variko. Hatizisu tiri kuronga, tiri vanhu vakangoinvaitwa nemaassociations aiko.
Gurukota rezvemaindustry vaMike Bima vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tiri kuenda kumakonde kumashonaland west, uko tiri kuita hurukuro nemumiriri wenzvimbo iyi vari nhengo yezanupf vakindness paradza. Tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yavo munyaya dzezvechikafu.
Tinotenda zvikuru kuhurumende nekuti chikafu changa chichiuya, chiri kutouya izvozvo. Tine chikafu changa chichiuya chine mhando mbiri. Chatanga imhando inouya vachembera vaya vakura vakwegura nevanotambura vaya nezvirema nemapofu. Saka changa chichiuya ikoko kumakonde, nanhasi chiri kuuya. Vanhu vekumakonde vari kufara zvikuru kuti vari kupuwa chikafu navamugabi. Kwozoita chimwe chikamu chatinoti icho chekusenzera chikafu, chatinoti food for work, chiri kuenderera mberi iye zvino mumakonde. Tinogadzira migwagwa yedu, tinogadzira mabhiriji, tinogadzira zvikoro. Iye zvinezvi ivo chikafu chacho futi chibagei chose chiri kuuya. Chisati chauya chete iye zvino imari $10, asi $10 acho takabvumirana nevanhu kumakonde kuti vaya vane vana vari kuzvikoro vasati vabhadhara school fees, kana $10 avo auya iwavo anoenda kunobhadhara school fees kuzvikoro kuita kuti vana vavo vange vachidzidza zvakanaka ikoko. Saka kumakonde kwakanakisisa iye zvino panyaya dzenzara nenyaya iye zvino taakumirira kuchitengesa donje redu. Takapuwa mbeu yedonje nemafetiraiza acho navamugabe futi. Saka varimi vazhinji kumakonde vakarima donje. Saka iye zvino vakatonhonga donje racho vamirira kutengesa. And iye zvino vamade vakatiudza kuti donje rinenge raakuita 45 cents per kg. Saka vanhu kumakonde patichatanga kutengwa donje rori vachawana futi mari kuti vatengewo zvimwe zvavanoda kutenga pamusoro pezvavari kutenga iye zvinezvi. Asi nzara yanga iriko. Tinotenda zvikuru nezviri kuita hurumende iye zvino.
Mati pachazoya $10 anenge achibva kupi? Ari kubva kuhurumende kana kuti kumasangano anobatsira?
$10 ari kubva kuhurumende.
Saka inopuwa pamunhu pamwedzi inenge ichifamba sei?
Pamwedzi munhu anofanira kusenza kumasvondo maviri 15 days.
Nhengo yezanupf inomirira makonde vakindness paradza vari parunare kumakonde kwakare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Instagram. Yeah, man. Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweetheart.
choro chalira basi da fata vari basi da fata kana ma ancestors yeah waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makatera Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Martha Tolana avo vanorarama neutachiwana weHIV AIDS. Tichanzwa nhoroondo yemararamiro avari kuita uye nekurudziro yavari kupawo mamwe madzimai nevanasikana kuti vawanikwe vachinoongororwa utachiwana weHIV AIDS pachiri nenguva kuitira kuti vawane rubatsiro. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Tolana.
Mazita makadini
mungati tsananguriravo tinoziva kuti mimuri kurarama nechirwere cheHIV AIDS asi titsananguriravo nhoroondo yekuti zvakafamba sei.
Kuti ndizive kuti ndine hutachiwana ndakaenda kunotestwa muna 2003 January ndopandakaziva kuti ndine hutachiwana, asi ndakatanga kudzidzira kuverenga kuti ndidzidze nezvenyaya yehutachiwana nekuona vana mukoti navana chiremba kumakliniki, nekuti mazuva iwayo mishonga yemaARV yanga isati yave kuZimbabwe. Asi ndakakwanisa kubatsirika kubudikidza nekuchinja madziro andaiita, nekuti ndakazowana mishonga kubva kune mashamwari andaitaurira, uye kutaura nevamwe kwakandibatsira. Kutaurira vamwe kuti ndizvo zviripo kwakandibatsira kuti ndiwane zvinondibatsira, ndiwane vanomira neni, vanotaura neni, vanondipa support kuti ndisanyanye kufunga nezvakadzama nezvazvo, kuti ndisasurukirwa, uye nekundibatsira kutsvaga zvese zvingadiwa pakuti ndirarame zvakanaka nehutachiwana, nekuti ndizotanga pamaARVs gore iroro, nekuti CD4 yangu yanga yakadzika zvakanyanya. Saka ndakakwanisa kuti ndibatsirwe nekuti ndakakwanisa kutaura, handina kuvanza.
Semudzimai, zvakakosha sei kuti munhu azive paamire takanyanyotarisa dambudziko irori reHIV AIDS?
Munhu akaziva paamire kureva kuti ari kutora danho rekuzvichengetedza iye, kuita responsibility, kuve nehanya pamusoro pake. Semudzimai zvakakosha, nekuti kazhinji tisu tinotakura zvakanyanya zvese zvemusha, pamhuri, pamusha, uye nharaunda yese kana nyika chai zviri mumaoko emadzimai.
Tinoona kuti pari zvino muri kuita imi mabasa ekushanda nevamwewo vanorarama neHIV AIDS. Mabasa api amuri kuita?
Kudzidzisana kazhinji, kudzidzisana kuti kana tiri kurarama chekutanga pamunhu ane hutachiwana, kana ndiri kurarama nehutachiwana ndinozvichengetedza sei, kuti ndisatapurire vamwe, kuti ndirambe ndine hutano hwakanaka, uye kuti ndikwanise kuramba ndichiita mabasa angu semunhu angoriwo akafananawo nevamwe, kuti zvinhu zvinokwanisa kuitika. Kuve nehutachiwana hakunditadzisi kuita zvese zvinokwanisa kuitwa nemunhu asina hutachiwana. Uyezve kana taakutarisa pamunhu, kudzidzisana futi pane vanhu vasingazive pavamire nenyaya yehutachiwana, kudzidzisana kuti vakwanise kutora danho rekuti vazive mamiriro avakaita, uye kana vaziva kuti havana hutachiwana kuzvichengetedza zvezvakare, yatinoti prevention.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Martha Tolana kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazita ini.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous.
Tiri kuona sokunge zviri kubatsira zvakanyanya, nekuti apo tinenge tichivandudza ruzivo rwemacitizens kana kuti ruzivo rwevagari panyaya dzekodzero dzavo. Tiri kuona isusu kuti vagari vari kushandisa kodzero dzavo kutaura angave nemamembers of parliament, kutaura angave nemakansela, angave nemaleaders.
Mangwana muchirongwa chedu che Youth Forum tine hurukuro namuzvare Gladys Lachwayo vesangano reZimset. Musakanganwa kuteerera hurukuro yedu iyi. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandebiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mashoko atiri kunzwa ekuti vasungwa vakaregererwa nemutungamiri wenyika pasi pe urongwa hwavo hwepresidential pardon vane chitsama vadzokera zvakare kumajeri mushure mekupara dzimhosva dzakasiyana siyana vachangobva mukuregererwa kudaro. Mukuziya nyaya tabata sachigaro wesangano rinoshanda nevasungwa pamwe nevanenge varegererwa ivava reZakuro vaEdison Chihota. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaChihota.
Tinotenda zvikuru, tinoda kuti kuvaiveseri vatereri makadii.
Aiwa tinoimba vateereri vanofara. Vachiota nhasi tati tidzoke mudariro nehurukuro yedu yatakamboita yataitarisa nezvevasungwa vakaregererwa nemutungamiri wenyika pasi peurongwa hwepresidential pardon. Tinozwa kuti vasungwa vane chitsama vakanga vamboregererwa ivava vatodzokera zvakare muusungwa vapara dzimwe mhosva. Tichitarisa danho irori munoriona sei?
Izvozvi zviri kubva mukuita musangano nevatenge tichifanirwa kuti tive taitavo vanofanirwa kuve ndo vanoshanda nevanhu nguva nenguva kuti tizwanani chaizvo kuti zvakamira sei. Saka hatisati tave neumbo huri pamaoko hwakanatsonaka hwekuti tinogona kutaura kuti inhamba yakati inosvika nhamba yakati, nekuti izvozvo zvinotibatsira kuti tinyatsoona kuti zvatiri kuita zviri kubatsirei kana kuti hazvina zvazvinobatsira.
Asi iyo nyaya yekutomboti pane vatadza kugara muvanhu vabva vangodzokera idambudziko rakadii iroro vachiota?
Ini ndinoona dambudziko redu riri rekuti rinonotangira pakuvapa kuti vapirwe nyasha ipapo, nekuti pamwe pacho tinenge tisina kupa maofficers, maprison officers, nguva yakakura yekuti vanyatsotarisisa chaizvo kuti pfungwa dzemunhu uyu dzinonosvikodii mukati menzvimbo yaari kugara. Anosvikobatsirika zvakadii, iye anosvikobatsirawo zvakadii, nekuti ibasa rinofanira kutariswa nemaprison officers vachizotipa kutaura kuti madii kuteedza chakati, madii kuteedza izvi, madii kuteedza upenyu hwemunhu uyu. Vachiinaye totarisa kunze zvaaiita nezvaimunhu kuti tikwanise chaizvokuti kunyange dai tikamuparuregerero munhu uyu haakurumidze kudzoka, nekuti kudzoka kwake kureva kushandiswa kwemaresources anove ndiwo atiri kushaya.
Totarisawo veukama vachota vane matanho avanotarisirwawo kutora here ekuti vange vachibatsirawo ivo vanenge varegererwa?
Zvingashaye basa kuti kana ivo mutungamiriri wenyika varegerere munhu asingagoni kuregererwa nehama dzake.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vachota nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu chinotarisa upenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda vateereri vedu maita zvinhu.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota vanove sachigaro vesangano reZakuro rinoshanda nevasungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Tosangana svondo rinouya. Ndokusiyai muwako aBlessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga. Iko zvino tochimbotarisa mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League iri kumangwana. Chicken Inn ichatamba neHighlanders kuBarber Fields. Border Strikers ichatamba neHarare City kuDuliva Dzimu. Triangle ichitamba neCholocho kuGibo. Mutare City Rovers ichitamba neFC Platinum kuSakubva. Cote Capes United ichatamba neHwange kuNational Sports Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zvinhu muZimbabwe zvoita manyama amire nerongo sezvo hurumende yoromerwa nekugadzira upfumi hwenyika. Makurukota ehurumende oenda kunoshava kuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina, Kips Dube.